Vachitaura nevatorive nawo mushure memusangano wavo gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare ratora chisungo chekubvisa mutemo weIPA uye pachinzvimbo chavo pachaumbwa mitemo yeAccess to Information, Zimbabwe Media Commission pamwe neProtection of Privacy kana kuti Data Protection Bill. Vati musangano wavo waziya hwaro hwekuumba mutemo weZimbabwe Media Commission uye hwaro hwemamwe mabhiri maviri huchazeiwa munguva pfupi inotevera.
Izviri kuratidza kuti hurumende yeSecond Republic iri very consistent about zvavaka promisa kuti isusu tichange tichiita mareforms, tinonga tichigadzirisa mitemo kuti igoitwa realigned neconstitution yedu. Saka zvakadarozvo hapatori nguva yakareba zvatatotanga kudai zvakutokurumisa kufamba, nekuti tinodawo kuti commissioners eZMC, Zimbabwe Media Commission, ange in place tiri kushanda pamwe chete neparliament so that vagotanga kuita basa ravo ravasina kugona kuita panguva yakapfuura.
Amai Mutsvangwa vati udare makurukota ratambira waro wekushandura Police Act uye zvave kureva kuti bhiri iri rave kutotanga kunyorwa. Vachitaurawo pamusangano uyu gurukota rinoona nezvemukati menyika vaKane Matema vati Police Act iri kusandurwa kuti ienderane nezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Vati nguva yareba kubva zvakapasiswa bumbiro remutemo wenyika, uye mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vave kuda kuti mutemo wemashandiro emapurisa uenderane nebumbiro remutemo wenyika. Dare remakurukota ranzwawo kubva kugurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondary vaPaul Mavhima rikaita chisungo chekuti bazi reZimbabwe Schools Examinations Council harisi kuzokwidza mari dzebvunzo dzegrade 7 form 4 neform 6 gore rino. VaMavhima vati vabereki vakaomerwa, ndosaka vatora danho rekusawedzera mari yebvunzo. Pagrade 7 mari yebvunzo madhora matanhatu pamwana mumwe, form 4 madhora 15 pachidzidzo chimwe, kozoti madhora 26 pachidzidzo chimwe chete muform 6. Dare makurukota ratendawo varayiridzi avakaramwa mabasa svondora pfuura nekudzokera kumabasa richiti zvaratidza kuti vanokoshesa dzidzo yevana. Musangano wanhasi waudzwa nezverwendo rwemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuAfrican Union nemisangano yavakaita rikatambirawo chisungo chakaitwa nevatungamiri veSouthern African Development Community kuAU chekutsigira Zimbabwe pamwe nekukurudzira kuti zvirango zvehupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. VaMunangagwa nechikwata chavo vakadzoka kumusha nezuro, uye kunze kwemisangano yeAU neSADC vakaitawo misangano nevemabhizimisi vakaita seve Ethiopian Airlines iyo yakaratidza chido chekuda kushanda nekambani yehurumende yeAir Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.